Nyaya yekudzingwa kwana chiremba mabasa mushure mekunge varatidzira inyaya inotibata bata zvikuru nekuti veruzhinji ndo vano wanikwa vachi wana dambudziko rekushayikwa kwana chiremba muzvipatara. Tikaona nyaya yekunetserwa nana chiremba inyaya inobata ruzhinji weZimbabwe. Haisi nyaya yekuti mari yavakupiwa ishoma, haisiyo yega nyaya iripo, asi kuti panewo nyaya yekuti muzvipatara macho hamuna zvekushandisa, hamuna mabhandeji, hamuna zvekushandisa mumathieta, hamuna mishonga. Saka hazvibatsiri kuti vanhu varambe vachishanda zvinhu zvakamira zvakadaro. Pamusoro pazvo mari yaanopiwa haikwaniyo kuita $100. Saka vanotarisirwa kuti vakwanise kubhadhara rent sei, vaende kubasa kwacho sei. Sezvatinonzwa zvavanotaura vana chiremba ndezvekuti havasi kuti vakuratidzira, asi mari yekuti vakwanise kuenda kubasa hapasisina. Saka handioni sekuti solution yaitwa nehurumende inoratidza kudzamisa pfungwa.
Kudzinga vana chiremba mabasa kunogona kugadzirisa zvinhu sei?
Solution kuitwa nevanhu vasina hanya neruzhinji rweZimbabwe. Tinotarisira kuti vagadzirise nyaya dzekutaurwa nana chiremba pasina izvi zvekuda kudzingana mabasa nekuchichidzirana. Handiyo Zimbabwe yatikuda, handiwo mawanirwo anoitwa masolution. Ngavagare pasi vaone zvingaitika. Tripa nyaya iyoyo tinoona kuti budget proposal yapiwa na Minister of Finance ikuratidza kuti zvekare havana shungu nehealth sector, vakuramba vachiisa mari kunana defense, kunana home affairs, kuita sokuti Zimbabwe iri pahondo. Izvo haisi hatina hondo yatinayo. Dei vambowedzerawo mari kumasocial services, veruzhinji vabatsirikana.
Dr. Mastara, kana makatarisa mamiriro akaita nyaya dzezveutano munyika, hurumende ichazvifambisa sei iyo yadzinga vana chiremba mabasa kudai? Chii chaitika izvo zvinhu zvazvagara zvakaoma kudai?
Muonero wandinoita ndewekuti zvichaitika ndezvekuti veruzhinji vacharasikirwa noupenyu nekuda kwekushaya rubatsiro. Sezvatinoona kubva pakatanga strike, mahospital anga asingashandi mushandiro wayo chaiwo chaiwo, nekuti vanhu vaisvika ukoko voshaya rubatsiro, hakuna zvokushandisa, vana chiremba vacho havapo. Zvinoitika ndezvekuti tichaona ana chiremba vakawanda vakubuda kuenda kune dzimwe nyika dzakaita sana Namibia, Botswana, South Africa, vonowana mabasa ukoko. Veruzhinji vedu vemuZimbabwe vokanganisika. Saka tinoona sekuti dei hurumende yafunga kaviri pane mudhiliro wayaita nenyaya iyi, nekuti mamiriro azvakaita ndeyekuti pachava nekutambudzika. Maprivate hospitals anodhura, manese kukanzuru tinonzwa kuti vatangawo strike yavo. So tinotarisira kuti dei Ministry of Health yaita zvinhu zvinoita kuti veruzhinji vabatsirike.